danho rehurumende rekuda kumanikidza vose vane makombi kuti vashande vari pasi pekambani yeZupco iyo iri kutatarikawo rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vachitaura kuruzhinji nezuro nezvematanho ekurwisa chirwere checoronavirus, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati ngoma ndiyo ndiyo uye Zupco chete ndiyo inobvumidzwa kushanda pari zvino. Mashoko aya anotsinirwa nemutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai Muza, avo vanoti zvinobatsira veruzhinji vemakombi vakashanda neZupco.
Chimire ichocho chekuti tese tinge tiri pasi peZupco chakanaka, nokuti munoona dzimwe motikari sezvakaita makombi wano waigariswa patinoti pakadoma, which means vanenge vakawandisa kupfuura namba inokodzera kuti inge ichitakurwa mukombi. Motikari iyo yakaonekwa nehurumende kana kuti neVID zvibandiko rehurumende kuti inofanira kutakura vanhu vakati makeji zvakati mavhiri aya anofanira kutakura uremu hwakadai. Saka naizvozvezvo izvozvo zvese zvinotapudzwa nenyaya yekuti tese tinenge taakutaurirwa vanhu kutakura. Sezvakaita iye zvinezvi tuvinza capacity kana dai riri bhazi kana dai iri kombi. Saka kuti kuzoti munhu pache zvake anga achishanda panguva ino haakwanisi kuzotakura half capacity.
Asi mumwe ane makombi, Bishop Shelton Mujigaro veShekeina Glory Ministries Global, vanoti zvekushanda vari pasi peZupco hazvina zvazvinovabatsira.
Handione chiri chinhu chakanaka kunesu isusu maprivate owners vematex, nekuti kuti ukwanise kuve unoita kuti mota yako iraramika unofanira kunge uchigadzirisawo zvakanaka. Zvichireva kuti inenge ichidawo maspare parts, mota inoda matai, mota inoda oiri nezvimwe zvakasiyana siyana kugadzisa masuspension, kutenga matai emota zviri kutengwa nemaus dollars, of which iwewe unopiwa mari yako iri transfer, you know, after some time. And hatidi kunyeberana isusu, we cannot access forex nebank rate, but unotoenda pamusika mutema ndopa unokwanisa kuti uende unotenga chi forex iyoyo yekuti ukwanise kutenga maspares.
Izvi handizvo chete zvinodiwa nevemakombi sematauriro avamudyaro,
kuti iwewe nemhuri yako ukwanise kuendesa vana kuchikoro mudzimba dzatinenge tichiroja nekuita sei, even uzokwanise kusevha mari kuti ukwanise kukudza business rako. Zvinhu zvisingakwanisiki izvozvo uchishanda uri pasi peZupco. Vanogona havo kutaura kuti dambudziko rinoitika nderekuti maprizes atinocharge isusu anenge asina kuita zvakanaka. Panyaya yemaprize papapo dai vachiita esituation yekuti vanotipawo diesel subsidized, munhu anofanira kupiwa an option yekuti anoda kuti aende kuZupco anoenda, asingadi kuenda kuZupco ungoshanda akangozvimiririra ega.
Pose panorwa nzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa. Kunetsana kwevemakombi nehurumende kwapa kuti vashandi vaomerwe nezvinhu sematauriro emunyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Makombi hapana, mabhazi acho mashoma, vashandi vakawanda vanotoshandisa maprivate transport pakuenda kumabasa. Public transport inofamba between the cities inenge haisati hapo, makombi haasati hapo. Saka nyaya dzokufambisa iyo zvino idambudziko kune vashandi vakawanda.
Mutungamiri wesangano revanotakurwa nemabhazi nemakombi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune veruzhinji.
Tiri kuona zvikuru kuti vanhu vari kutambudzika panyaya dzekufamba tichifambira zvinhu zvakafanya nerufu uyere nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari kuzopesera vakwira mota dzemagonyeti nedzimwe motikari vachienda kwavanenge vachienda. Izvi zvinozoita kuti vanhu ivavo vakwanise kubata zvirwere zvakafanana neCovid, nekuti hatizivi kuti vatyairi ava vanenge vachibva kupi, vave magonyeti vanenge vachienda kupi. Sezvo vanenge vachikwidza vanhu vakawanda kuti vange vachienda kwavanenge vachienda. Izvi tiri kuzviona ne zvatiri kusangana nazvo pakufamba nemamwe maripots atiri kunzwa kuti vamwe vabatwa nezvirwere izvi kunyika dzakafanana naZambia naSouth Africa.
Pari zvino Zupco ndiyo chete iri kubvumidzwa kutakura vanhu munguva ino yecoronavirus.